Chitsauko 25. Davhidhi nevakuru vemapoka ebasa vakasarudzawo vamwe vanakomana vaAsafi, Hemani naJedhutuni kuti vashumire vachiprofita neudimbwa zviridzwa zvine tambo nesimbi dzinorovaniswa. Mazita evarume vacho vakasarudzwa kuti vaite basa iri ndeaya pavanakomana vaAsafi: Zakuri, Josefa, Netania
na Asharera.
Vanakomana vaAsafi, avo vaitungamirirwa naAsafi uyo aiprofita achitungamirirwa namambo. KwaJedhutuni, vanakomana vaJedhutuni vaiva Gedharia, Zerai, Jeshaya, Shimei, Ashabia naMatitia vari 6 vachitungamirirwa nababa vavo Jedhutuni uyo aiprofita nerudimbwa achionga nekurumbidza Jehovha. KwaHemani, vanakomana vaHemani vaiva Bhukia, Matania, Uzieri, Shebueri, Jerimoti, Hanania, Hananai, Eriata, Gidariti, Romamti Ezeri, Joshpekasha, Maroti, Hotiri na Mahazioti. Vese ava vaiva vanakomana vaHemani, muoni wamambo wenyaya dzine chekuita naMwari wechokwadi kuti arumbidzwe. Saka Mwari wechokwadi akapa Hemani vanakomana 14 nevanasikana vatatu. Vese ava vaitungamirirwa nababa vavo kuti vaimbe paimba yaJehovha vaine zviridzwa zvesimbi zvinorovaniswa nezviridzwa zvine tambo neudimbwa vachiita basa repaimba yaMwari wechokwadi. Asafi, Jedhutuni naHemani vaiva pasi pamambo. Vese pamwe chete nehama dzavo idzo dzakanga dzakadzidziswa kuimbira Jehovha vaiva 288 vese vari nyanzvi. Saka vakakanda mijenya kuti vapiwe mabasa avo vachidaro kumukuru nemudiki uye kunyanzvi neari kudzidzira. Mujenya wakatanga kubuda waiva waAsafi uri waJosefa. Wechipiri waiva waGedharia, iye nehama dzake nevanakomana vake vaiva 12. Wechitatu waiva waZakuri, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechina waiva waIzri, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechishanu waiva waNetania, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 6 waiva waBhukia, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 7 waiva waJesharera, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 8 waiva waJeshaya, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 9 waiva waMatania, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 10 waiva waShimei, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 11 waiva waAzareri, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 12 waiva waHashabia, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 13 waiva waShubhaeri, vanakomana vake nehama dzake vari 12.
Wechi 14 waiva waMatitia, vanakomana vake nehama dzake vari 12.
Wechi 15 waiva waJeremoti, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 16 waiva waHanania, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 17 waiva waJoshbekasha, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 18 waiva waHananai, vanakomana vake nehama dzake vari 12.
Wechi 19 waiva waMaroti,
vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 20 waiva waEriata, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 21 waiva waHotiri, vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 22 waiva wa Gidarit. Vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 23 waiva wa Mahaziot. Vanakomana vake nehama dzake vari 12. Wechi 24 waiva wa Romamti Ezeri. Vanakomana vake nehama dzake vari 12.